Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 11 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaJames chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi e-2019 Netball World Cup kuBritain. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubikita ravharira mutirongo mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScala vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipanya iye.
Mutongi wedare remagistrate amai mare wanazvo gofa vapa mutongo wekuti vaScala avari kupomirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongwe uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScala vaAlec Mchadahama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa. Sezo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare redzimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare redzimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvikana 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisisa chikumbiro chekuti sezo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchichisi wenyaya vaelson Chabarika varamba kuti vaScala vabudiso vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchadahama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naamuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvinezvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu. Asiko zvino zvataa kuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebheiri kuti vatongwe vachibva panze.
Mudare umu vaScala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakumbwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaonekwa vari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchadahama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScala. Vakurudza dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScala aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane humwe utungamiri padare apo uwo unosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wekuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonzwa kusafara, tiri kunzwa kusakutsikana. Dai zvichibvira dai atokumbira kuti aitwe chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswe nhasi because the 48 hours zvacho zvange zvakwana nenyaya yanga akomburena nayo yokuti haana kubatwa mushe. Saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonzwa kusafara, tiri kuchema naye.
Imwe nhengo yeMDC Valaf Mochinopusa vati mhosva iri kupomerwa vaSikala ndeye nhando.
Dzekutamba hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti, nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali. Uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama, MDC inoraramira kubvisa ZANUPF kuti tiunze utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa. Kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hazvisi zvinhu zvinofanira kusungisa, nekuti vamunangagwa varipo pachigaro, nekuti vakatombobvisawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vaSikala havana mhosva, vaSikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusi vana veZimbabwe.
Hurumende inoti vaSikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumandadzaka, apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. VaSikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. VaSikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavaSikala, uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vemabhizimusi pamwe nevemasangano akasiyana-siyana ane chekuita neguta reBulawayo nhasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura, uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe, vaVictor Nyoni, vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo, idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuru kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya, sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo repiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vaNyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane, tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuproblema.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi,
isisu tatenda council ne stance akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabusinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vapresenta kwandiri problem iripo. Problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhuriweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented the situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to assure that my businesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa necouncil?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaexplaina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure iyi inyaya yakagara iripo. Bulawayo yaita makore 125. And up to now, we're still dealing with the problems of infrastructure. You know, the city council is the government, national government. But also, we have to come together and solve the problem once and for all. because it will affect production of my company, and at the same time, you know, going to chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizimisi enyu?
Magetsi, that's another nyaya inesa zvikuru. And in fact, nyaya iyoyo yakakonekitwa nyaya yemvura. Pump water, you need magetsi. And kana kusina magetsi, that means mvura isiko where, you know, it's supposed to get. But the other direct problem, DOA production, again, kuti most of the time, hakuna magetsi, and therefore production is not there.
Saka ve kanzuru, vati vanotarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo riini zvokuti mungawana mvura?
Pari kutazura vhiki rinouya, pari kuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe, vaVictor Nyoni, vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuru yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine gakava nekuti vanhu zvakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance, utungamiriri unenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedzivo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana kuhunhu hwatinahwo, muchimiro chatinacho nemumuono watinawo. Izvo ndo zvatati tiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemaZimbabwean kumachechi, madhishe, vechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi vectu vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa idzi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavo apa toonesana kuti tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi. Ndo mareforms atida kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadii. Hazvokumirira 2023 kurengwe kwavakure nekuti ratigadzire nyaya iyi. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvirikuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei? Munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira, zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo, towirirana kuti kana tichiparana mikana topanana mikana, kana kuri kuti tombotondosesekedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya, asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu vakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kunhere. Nhere kuratidza kuti kune pwere, pwere kuratidza kuti musha uri kukura, hauna vatana chete. Une madhara, une vabhezera, une mhandara, une majaya, asi une pwere woka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoratidza upenyu harisi dongo kaini, unongoti zii, asi takabatana.
ziva atunga miri ziva nenduramu. Pasikala mutunga miri wedu akabatwa ne hurumende iyi yamunangagwa yanga ichingozviita yakazviita kuna vahwende ikazviita kunana mutingwende ikazviita kunana Joana Mamombe ma MP ikazviita kunana vachikwinya ikazviita kunana vachibaya. Torongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopuwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisati vhunduke nazvese, ndo dhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nhasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyadzo zveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yave nyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko, dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwerekete nditi ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzegwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti aa vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvimwe zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu kana tikada kuudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvunhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti aimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi. Zvino iko zvino patakazoita new dispensation apa tava nevanhu vari kutizvo ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo. Mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga, zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose. Tine vamwe vari kudhonzera mberi, toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira.
Vamudzengi munoti kudii? Manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi usingasvike zvinhu zvichanaka chete.
Hongu, iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka. Tine tarisiro tose yekuti zvichanaka, asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake. Hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo, tichirova nedemo ngoma tichiti ichanaka ichanaka, hatingarambi tichidaro. Izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu, asi mamiriro azvakaita izvozvi tinenge tiri kurova ngoma nedemo. Ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvozvi, akatanga kare. Ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe. Kana tava nehurumende itsva, tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare. Asi kana takazvitarira izvozvi, hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa.
Vachinyoka, hanzi hapana musiyano apa, zvimwe chete.
Zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudzwa kuti mudondo umo mune goritoto, unongoramba uchingofunga kuti pose paunoona zvin'ai zvirimo unofunga kuti pamuke goritoto riya ririmo. Asi kana ukanyatsotarisa chaizvoizvo, ukanyatsopindamo uchitarisa, unoona kuti hapana chirimo. Takaita sarudzo gore rapera, yakanaka, yakabuda zvakanaka.
Vamudzengi,
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka. Varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo uyu. Takabva paitwa kuvurawa kwevanhu, izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho.
Vachinyoka, munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana?
Hai bodo, iyozvo handiiwirirani nazvo, nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa. Hongu, kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvi zvokuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu, ava vanhu vouyu, tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu. Hongu, izvozvo zvogona kubetsera, nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kuGweru. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare. Vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 Netball World Cup mangwana, apo maJames ari kukweshana nechikwata cheSri Lanka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka. Vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vafambise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya. Hapana chinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti morari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda. Vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe muzvari Rebecca Mushinje vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafara manjoi pane yese yatinayo hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi tichitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoinzi ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe, zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru wenetball mangwana kuLiverpool. Sora nani uyezve muri kupi?
Mukutora natariro mbendane ndikukumondorongezi.
Kumondorongezi kwakadiko?
Kumondorongezi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro saka.
Nani ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatinongoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizvibva tinongodawo zviri nani. Mari zvavo dzangangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri?
Munotamba netball kunoku.
Munosamba netball, mukutamba paposition ipi?
Ndikutamba pashooter.
Makadiko tiri pavelas.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura namufundisi moyo. Tinoona mangwana chikwata chedu chenetball chinowina. Tinotada kuchikorokotedza nokuenda World Cup kwokutanga. Nokuti takakundikana kuenda World Cup kwokuEngland yecricket. Tikakundikana futi kuAFCON. Saka ndiimba kuti chikwata chenetball kwokutanga chinoenda nokuseni zvangu ndiri munhu akakura achifarira netball panguva. Nokuti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga vaifa. Ndaifamba navo panguva yati achafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Halo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo, tiri kunzwa kuti imi maitamba netball. Timbotitaurai kuti zvii zvamungataurire vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya nokuti tanga match hamusati mapinda mugame munonga matozviwa kudhara. Saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo, then vonyatsosimbisa ma wing defender nemadefenders acho, then mashooter ari prepared.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatitsanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk. vati kurukurei.
Musakangano wakuti tirukutarisa nezvechikwata chema James. Ndini Jonga Kandemiri, Dream Washington DC. Ndokusiyamina ntungamiri nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi e-product asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi akusukuthi akusena product company inafukuthi izale ngalokho. Njalo kuna kukuthi abantu baswele imisebenzi xa kuyabe kungena manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba esihlangenayo ezindaba yezinhlalakahle.
Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-ofisi abewakhile kuthisasesenigazigalaidinga abafana babevula ama-ofisi ngabuyela emsebenzini nakanjenisasidongaakasentokubeka.
Umabhalane omkhulu wekansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi abenhlanganiso ezizimeleyo iziphathamandla zikahulumende abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama uJudith Ncube, waba lo deputy minister of industry and commerce uMoti, waphinda waba lo town clerk lama engineer we lo director of engineering services uMela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathike singaphiwa i-presentation uTown Clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi lumi njani koBulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalitsileyo yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend bacabangela ukuthi kuzuke elizayo amanzi azabe esengcono sebebuyela-ke ku-watershed yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengoba amabhizinisi sibatshayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaphumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakelile ukuthi abakhontinyeli besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-City Council yakoBulawayo, ngoba kukhanya ngazathi City Council yakoBulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethileli efunakalayo kumaprojekti athize angeyenelizwe. asine sentini yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kumabhizinisi. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi kuyakusukuthi akusena production, kusukuthi company ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndaba esikhangelayo, indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet, kutho ukuthi kuzaba le ngcekeza emsebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla, lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi okwamanje besingabi lohlupho olunjalo, ngoba i-council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu, kodwa endani zemsebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayizale nje kufunakala amagesi. Pho-ke la magesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho, njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane, njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela lokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma loKambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale nci yamahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini utheni uzengisweza ngesuspension. Uzangisweza ngesuspension kakhe wena emthethweni mina ngisuspenda kumeya. Njalo umeya kuleya kulenye i-correspondence esilayo kakhe i-process esiyiyo. Ungalibumbi ukansela lapho ku-check olumeya. Usuqalisa ukuthi ubuya ngesuspension. Kunamandla bani uma ususpenda even kungela kathi i-resolution.
Wena ngokwakho Baba Dube usuzihlalele ngkhaya zokuthola ama-ofisi akhiwe. Kuhamba njani?
Hayi ama-ofisi ngabe wakhile baba kuthi ngisuspenda ngazikala ngidinga abafana bami bevula ama-ofisi. Ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngisuspenda ngakasuspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukususpenda. Lo ozama ukususpenda ezinika amandla ongasoayo ukuthi wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile emahofisini khonapho?
Emile emahofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe?
Hayi, mina ngiyazingenela emahofisini njengofisi kami angasuspendanga because ngisuspendileka kayikho emthethweni. Ngiyangena.
Ye, sizokuthiwa lo meya.
Umeya
utheni? Ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosuspendayo. Umthetho uthi mina ngisuspenda kumeya, awusho ukuthi ngisuspenda kudeputy meya. Umeya ngakho elive official warrant ukuthi deputy meya asebenzi wakhe. Yena state ukuthi angasuspenda utime clerk. Angisho mntu omncane nje lami nakho ukususpenda njalo nje. Lokhu vela akukhangeli lokhu.
Singathi-ke hayi, uyabe usemsebenzini kusasa.
Ah, kusemsebenzini Dube.
Ye, kuto kwenzwa kuhini. Kwenzwa kuhini kwa mkilo kubabatu.
Baba, tuwe, hizi ndakura zinengi. Aha, inge tabi. Hiyo ya manzi namba wani, kwa tabai hizi ya ulami hizi tuwe. Ya mensesabu uti, nitimuleke chave chavi. Wani, mbana sasa nitimuleke chave chavi. Na wani abantu, abantu support ayo. Abantu nake chave chavi. Zara inina, uwezebo zara mtu, minanyala chetisa.
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wetolopo lakobulawayo uTown Clerk ubeqoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe ReLoad luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangelele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye, kukhankaselwa ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye nokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane lelizwe.
People are confused about where we are going, what we are going to do, our role as.
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
Uchamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedlileyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela le-National Party alikhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ePhalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-ReLoad lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabelweni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami engiwameleyo. Like u-President ekutshile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngu-President. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa. Kale wangena ebantwini esizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lapho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-ReLoad besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhulekileyo umnumzana Mlindelo Mancutshana ingcwethi kwezombusazwe uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye-MDC i-reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele, kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku, elizweni lokhe lobuncindezeli, elizweni elokhe sile dictatorship enkulu ilapha emhlabeni. Into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ikuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe, kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethe i-blueprint, kumbe kuzaba yinto nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo, kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela mandla phela. Into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona bezakwenza lokhu abafuna ukukwenza. Khathesi bengela mandla angiboni ukuthi kuzancedisa, kumbe kukhona lapho abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuici ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphelela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa, esinye sivikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterloh Sisiziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. USikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. USiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USikala ukhelelwe emaswingo kodwa uSiziba ukhululwe ngomthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Sebengamachumi edlula bili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Ngabe MDC besithi ukubotshwa kukaSikala loSiziba ikubahlukuluza abezanu PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli weInsiza South edale lephalamende engowebandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo ukuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisilocala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akusena umuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udubo lolu solusiqalise nzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnqodo lempilakahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu. Kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngoduba kilo khona abesesesaba, kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Baba uNkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphikisana naye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MTC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abeseziyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi MTC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement sokuthi into ekhulunywe nguJob Scanner yinto engawelelani nani nebandla labo bona i-MTC, ngoba umthetho bewazi. Uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu, ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Scanner ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozikwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC, laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF, laphana kuhlezi ubani lobani. Bangaqalisa ukutshana ngemva kwenkulumo ezinjana sizakuthini. Singakhangela ezinye inkulumo ezaba khona kuma-Tutslana nabanye angitsho kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Scanner yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizweni, ngoba nathi sinjenje njengeZANU-PF sikhangelela ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni, lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi singakhishwa ngodlakela, asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe, lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Liqiniso lelo. UMgabe esavusa kazange sibone umhlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwasile, kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende wezane kaphumi selehlulekile phela. Lingena embusweni isinkwa siyi-$2 namhlanje siyi-$10, langena embusweni i-cooking oil i-$3 namhlanje siyi-$30. Kanti noma kuthiwa ulumhlanyo lwengutsheni luzamutshempuluko kurongi lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Scanner ayisilocala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo.
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singutsho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane lo Job Scanner. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kule cala khona le nkulumo ofanisa ikhandi. Lokho okuneginiyo ukuthi
athi ugaba emkhipha ngodlakela
siyaku Honorable Khumalo, engikutshoyo nangu, kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
ugabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhandela khona
lina lingakwenza baba Nkomo uraithi umgabe ngiyakuzwa inkulumo yakho, but umgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezikho emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma njengamalunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlwile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? Ngu-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo. So ngalezi ndlela ukuthi sesingathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazimemezelaabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sehlulekile angithi
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli we-Insiza South etale lePhalamende. Ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo olilunga njalo letale lePhalamende. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilitane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqwe lama-Warriors encintiswaneni okuseGibhithe, uZulu sekuthembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. UNkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mean I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazana yethu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha eUnited Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far ngenetball. Abantwana laba basifake emephini sibili and hachi asikujabula lokho esikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyale sibancedisa ngokufundraiser, siyaleni sikhupha khonoko okuncane esilakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezukazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group le team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe lamavuvuzela ethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni kusasa. I-kick-off time yabo ng-11:25 ku-Court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-Group A. Umdlalo wokuqala lihlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqilana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-Group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamela mu-Ezra Chisospanda.
Siyabonga Chisa, litheke indlebe uza kuba esipha ukwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.